manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wechishanu zvita 22 2017
vakatevera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC
Tenga kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC
ini ndini Evans Zininga ndichiti yezvino yezviri muchirongwa chanhasi
Zimbabwe inocherechedza zuva reUnity Day vanhu vaine maonero akasiyana siyana
hurumende inobvuma kuti dambudziko remari riri kurwadza vanhu vakawanda Mumwe murimi wechichena va Robert Smart avo vakange vatorerwa purazi ravo panguva yaitorwa nyika nava Robert Mugabe vanoti vanofara kudzokera kupurazi ravo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Nyange hazvo nhasi nyika iri kucherechedza chibvumirano chokubatana chakanyoreranwa pakati pezanu PF nePF ZAPU musi wa 22 zvita gore ra1987 veruzhinji vacherechedza zororo iri nenzira dzakasiyana siyana Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi
Vamwe vanobata mabasa emaoko nhasi vaenderera mberi nemabasa avo zvisinei nezororo iri. Vataura izviri mumwoyo vati nyaya yekutsvaka chauviri ndoyapa kuti vaite basa ravo semazuva ose.
Upenyu muZimbabwe huchiri hwakaoma zvina zvisa zvanyorova. Saka totoshanda neholiday nekuti ukashaya kuone dhora pazuva haugoni kuti uzodzokerahe kuita mabasa emaoko yamangwana. Saka unototsvaka mari. Zuva rimwe narimwe parinongotopfuura unofanira kutunga une mari. Saka ndozvaita kuti tinoita kuti tishande nezororo usawa nezororo.
Kunyange hazvo vauya kubasa vazviri mumwoyo vati zuva reUnity Day vanorikoshesa zvikuru sezvo richivayeuchidza kubatana kwemarudzi pamwe nekuva mucherechedzo werunyararo munyika.
Hungu mundagarire tunga tichirifunga kuti izuva rakanaka kubatana kwemarudzi kuti vasa rwawa wini umwe chete pamwe chete saka tinonga tichingorirangarira sekuti tizoite zvekusaenda kumabasa izvi tichirangarire zuva iroro hazvigoni nekuda kwesituation iri muZimbabwe izvi
Mumwe mugari womuHarare vaEdwin Mwase vatsigirwa mashoko aya vachiti nekuda kwokuti vanotya zvavanokohwa chete vanga vasingagoni kugara kumba sezvo vachitsvaga mari. VaMwase vati zviri nyore kune vari pamabasa chaiwo kuti vaende kuzororo nekuti vanozongowana mari yavo. VaMwase vatiwo zuva ranhasi harina zvarinoreva kwavari sezvo kubatana kunotaurwa vasingakuoni.
Isu tiri vanhu vanoita mabasa amaoko. Zvino tichiita mabasa amaoko kudai tikada kumira zvinhu zvose zvinobva zvamirawo zvisinei nokuti hurumende yedu yakanyowani yava munangagwa yakatipromisa mabasa kugadzisa nyaya yamabasa asi chiedza chaizvo tione kuti pane zviri kuitwa kuti tione kuti mabasa ari kugadzigwa atizvoni saka isu tiri vanhu vanongoramba vachiita mabasa amaoko zvino basa ramaoko haridi seholiday haritombodi nokuti kumira kwako kumira kweincome panodzoka vanhu kubva kumaholiday muna najanuary vanhani vasina mari saka pane zvikoro zvichida kubhadharwa mari endi anenge achidiwa tinoroja kumarocation uku vanhu vanenge vachida mari dzavo
chipanga mazano chemutungamiriri wenyika vaChristopher Muchangwa vati zuva reUnity Day rakakosha zvikuru. VaMuchangwa vati zvakaitika munyika pakubvisa hurumende yavaMugabe zvinoratidza kubatana kukuru, vakati shuviro yavo ndeyekuti kubatana uku kuenderere mberi. VaMuchangwa vati kubatana kuvanhu veZimbabwe kunounza budiriro.
Zvinoratidza kuti Unity yedu iri kufambira pamberi vanhu vomuZimbabwe. Tiri kubatana. Tinoda kuti tivake nyika ine vanhu vakangwara sezvatiri, ine upfumi hwakangwarira sezvatiri, ine ushamwari hwese nemunhu hwese panyika pano. Hatidi mhandu, tinongoda shamwari chete kuti tigovaka nyika inopundutsa munhu muZimbabwe, tiite imwe nyika yemuAfrica isina vanhu akamboona. Ndozvatoda kuratidza Africa kuti we can build a united, solid and prosperous Zimbabwe.
Chibvumirano cheUnity Day chakakwanisa kupedza kusagadzikana kwakanga kwapinda munyika kubva panguva yekuwana kuzvitonga kuzere. Chibvumirano ichi chakaita kuti pave nehurumende yemushandira pamwe pakati pebato reZANU-PF yavaRobert Mugabe nePF SAPU yaitungamirirwa nevakazove mutevedzeri womutungamiriri wenyika Mushakabvu Joshua Nkomo. Asi chibvumirano ichi hachisisina kunyatsosimba sezvo dzimwe nhengo dzeSAPU dzakadai savadhumiso dhavengwa vakabuda mubato reZANU-PF. Vamwewo vatiwo kukosha kwezuva iri kuchaonekwawo pachasarudzwa vatevedzeri vemutungamiriri wenyika navaEmerson Mnangagwa sezvo mumwe wavo achifanirwa kubva kuPF SAPU. Nhasi hapana kuungana kwaitwa zviri pamutemo kucherechedza zuva iri muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano revanachipangamazano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vanoti chibvumirano cherunyararo chakaitwa muna 1987 pakati pePF ZAPU neZANU-PF hachina zvachinoreva kana nyaya yegukura hundi isina kugadziriswa zvachose. Dr. Ruhanya vanoti maronda akakonzerwa nehurumende yaiva pasi pavaRobert Mugabe mukuedza kwaye kugadzirisa dambudziko rakanga rapinda mumatunhu eMatabeleland neMidlands anofanirwa kutanga apodzwa, kwozotaurwazve kubatana kana runyararo.
Chimwe chavanoti chinofanira kupedzwa inyaya yekuti munhu anozikanwa nedunhu raanobva kwete nekuti chizvarwa cheZimbabwe. Ngati nzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 pamusoro pezuva rekubatana reUnity Day racherechedzwa munyika nhasi.
Nyaya yeUnity yakareva neZANU neZAPU chinhu chakakosha, nokuti ZANU neZAPU mapato anga achirwisa nyika ive nerusungunuko asi after independence veZANU kunyanya vanga vakuita zvimwe zvisina kunyatsokutwasanuka panyaya yekuti nyika yetongwa sei nemapato maviri anga arwira rusungunuko rwenyika. Saka kuti Unity yakaitwa kuti kusopewe nyaya yemhirizhonga yanga akuitwa munyika chinhu chakanaka, asi vanga vasingafaniri kungomirira kuti vabatana. Vanga vaifanirawo kuzotarisa kuti pavanga vachinetsana pane vanhu vane kodzero dzavo dzakatyorwa, pane vanhu vakarasikirwa neupfumi hwavo, pane vanhu vakarasikirwa nehama dzavo. Vanga vaifanira kuzoenda go beyond kuti kubatana kwemaliga zoenda mumacommunities zoona kuti chii chakaitika mumacommunities chingagadziriswa kuti vanhu vanyatsokuona kuti Unity ine zvainoreva. Iisanguva Unity yevatungamiri vane zvironda zviyaizvi zvinyatsokupora, kana kune makuva akatoa mamargraves aya onyatsokugadziriswawo zvakanaka, oitwa mamemorials evanhu ivavo.
Apa muri kureva nyaya yegukura hunde here Dr. Ruhanya?
Hatingatauri nezveintagodi, tisingatauri gukura hundika. Intagodi yakatouya rinyaya yekuti pane vanhu vakarasikirwa nevanhu, pane vanhu vakaurawa, hapana munhu anokwanisa kuramba izvezvo. Saka nyaya yegukura hundi inofanira kugadziriswa kuitira kuti nyaya dzemarudzi dzisanyanya kukanganisa vanhu mukugara kwavo, mungava muHarare, mungava muUlawayo. Saka vatungamiri venyika especially vanga varipo kunguva yakaitika zvivana vadhiziri kana Mnangagwa nevamwe vese vava vagara pasi vavarume veliberation ava kuti vagadzirise nyaya iyi, nokuti kana zvotaurwa zvoita sokuti mashona ese aitiwa awo yeti yanga iri nyaya yevanhu vanotungamira. Saka vatungamira vanga vagari pasi vagadzirise nyaya yavo vadzo kuti isusu tinofanira kuona munhu wekumatereland somuZimbabwe, munhu wekumatereland oona munhu wekumashonaland somuZimbabwe, munhu wekumasvingo somuZimbabwe, munhu wekuchorocho somuZimbabwe. Hare hakuna kuti tionane semarudzi.
Kouyawo vamwe vari kuti kana ivo vari mumubatanidzwa wacho iwoyo weZANU-PF
vanhu vakabva kuboka PF Zapu vanenge vari kuramba vachitarisirwa pasi imi munotiwo
aiwa ibapo vanhu vava vari kuona shoma havasinyatsikuona kuti chete haingozi mapoliticians ai vane kodzero yavo ende vane right yekuti zvigadzirwe zvokuti muene balance but tarira kuti gareja wesiyaiwo izvezvi ndiani ifoma zibra mukuru weair force ifoma zibra mukuru wemauto ifoma ndo inonzi state ifoma zibra vatiwanda hatinapinda panoti kuzi vanhokumatevend but vane kodzero yavo nerank and file yekuti muchiuto ma makamira sei hapana kuita zvegadha kana zvevhinisiti patarizwa chaizvo kuti muzimbabweni hatarisi kuti anobva kupi hatarisi kuti anobva kupi asabva ndekuzibura varipo not because ndekuzibura asi kuti mazimbabweni ari murank and file yechiuto nechisavo vapromotwa nenyaya yekuti vane kodzero yekunge vari panzvimbo dzavari
avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedisai Ruhanya vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Teredzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vanoti nyika yakatarisana nedambudziko rekushaya mari nekuti munyika hamuna mari inokwanira munhu wese. VaMukupe vanoti hurumende iri kutaurirana nemabhanga kuitira kuti ape vanhu mari kunyangwe hazvo zvinhu zvakaoma. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Sekutaura kwakaita mutungamiri wenyika President wedu Mnangagwa, vakataura kuti ikodzero yevanhu yekuti ukaisa mari yako mubhanga unofanira kuzokwanisa kuitevera woiburisa futi mubhanga. Ende chinhu chavakataura kuti hurumende yavo vachaona izvo kuti vanhu vachawana mari yavo. Kasi chinhu chatinongoda kuyambira vanhu ndechekuti yes, tikuziziva kuti mari hakuna, vanhu havasi kukwanisa kuwana mari yavo, but zvinhu zvachona kuti sei mari isiri kuwanika inyaya yekuti hatina mari yekunze kwenyika. Panoshayikwa mari yekunze kwenyika, vanhu havazoisa mari mumabhanga. Vanhu vanenge vakutora mari vachinotenga musika yepasi pematafura iya, vachitora foreign currency, mari isiri kubhengwa. Saka mari ikasabhengwa, munhu wese ari kuenda kubhanga haasi kukwanisa kuwana mari.
Icho chinomboita kuti foreign currency ishayikwe munyika ichi chii?
Nyaya yeforeign currency iri paviri. Nyika dzose dzemuAfrica, almost dzese, hadzina mari inokwana kuti hurumende yavo ishande. Saka zvinoita nyika dzose dzepasi pemuno muAfrica dzinozoenda kune inonzi IMF vowedzerwa mari kuti nyika yavo iite sei ifambe, kuti hurumende yavo ifambe. Ende iya inenge iri mari yekunze kwenyika inoita kuti futi kuti indastry yavo ikwanise kutenga zvinhu zvaisingakwanisi kugadzira munyika mavo. Saka isusu seZimbabwe hatisi kukwanisa kuenda kuIMF. Munongoziva kuti zvinhu ukama hwedu wangu asina kunaka nemaamericans, tandisina kudyidzana kwakanaka. Ndosaka ndiri kutaura kuti takufanira kuita sei kutanga kutaura nevanhu vekuamerica. Iya nyaya yekuti look east yaya, tofanira kutarisa kwese, munhu wese anofanira kuita shamwari yedu. Chimwe chinhu chiri kuitika futi ndechekuti makambani edu emuno muZimbabwe anga asingakwanisi kunyatsogadzira zvinhu zvatinokwanisa kuzotengesa kunze kwenyika. Mukatarisa mishina yedu taane almost 37 years dzatandiri pautongi hwaMugabe. Out of those 37 years tine 17 years dzatandiri pamasanctions. Saka zvinoro kuti tine 17 years yatasarira tiri kumashure tichishandisa mishina yakare.
Zvino tiri kuona rimwe dambudziko itsva raakupinda muvanhu vemabhizinesi vari kuramba kutambira makadhi ekuswaipa, vanhu vachiswaipa mari dzirimo mumabhengi. Zviri pamutemo here zviri kuitwa nemabhizinesi izvi?
Iyoyo nyaya inyaya yakashata. Munoona zvinoitika ndezvekuti isusu sehurumende tinoedza nepese patinogona kuti tivandidze upenyu hwevanhu. Vanhu vemabhizinesi, sendikatora izvezvi kumbare, kune kumwe kwandakatoenda taudzwa kuti kune maservice station ari kutengesa peturu, but pavari kutengesa peturu vari kuudza vanhu kuti mishina yekuswaipa haisi kushanda, ende vanenge vachingopa zvikonzero zvakangosiyana siyana, but vari kuswera vari kureserve bank vachipuhwa maUSD aya pachena 1:1. Wopuwa maUSD aya vanotenga peturu pachena, kasi vatenga peturu aya vouya kuvanhu votavatengesa nekeshi. Unotoona kuti zviri kuitika nevanhu ava vanhu vekuti keshi yayaka vanoda kuzoendesa musika votengesa, nekuti vanzwa kuti musika weblack market weparero market uyaya unokwanisa kutengesa keshi yako. Saka ndo zvatinotaura kuti vanhu vakadaro havasi shamwari dzedu dzenyika.
Avo vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vachitaura vari parunhare vari muHarare. Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Chibvumirano cherunyararo chanyoreranwa pasi muAddis Ababa muEthiopia. Chiri kutarisirwa kutanga kushanda usiku hwezororo rekisimusi muSouth Sudan, nyika yaparadzwa nekurwisana. Izvi zvinotevera kunyoreranwa pasi kwechibvumirano chemusi chokumisa kurwisana ichi pakati pehurumende, mapoka vepanduki pamwe nevamwe vane chokuita nenyika nenyaya iyi.
America nhasi yakorokotedza mutungamiriri weHonduras vaJohan Orlando Hernandez nekukunda kwavo musarudzo yemutungamiriri wenyika muHonduras. Sarudzo iyi yakaramba kutambirwa nevanopikisa vachiti haina kufambiswa zvakanaka. Mumwe murimi wechichena vaRobert Smart, avo vakange vatorerwa purazi ravo namufundisi Trevor Mananga panguva yaitogwa nyika navaRobert Mugabe, vanoti vanofara kuti vakawana purazi ravo pakare zvichitevera kuchinja kwakaita utungamiriri wehurumende mwedzi wapera. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi akashanyira purazi ravaSmart riri kwaRusape ndokutipa nyaya inotevera.
Pakave nemufaro mukuru nechina pakadzoka vaSmart nemhuri yavo papurazi ravo reLesbury Estates, iro riri makiromita 26 kubva mudhorobha reRusape. Vashandi vavaSmart, avo vakange vasina chokubata kubva zvakadzingwa vaSmart papurazi navaManhanga, vanhu vemufundisi wechechi yePentecostal Assemblies of Zimbabwe, vakabatana nevagari vemunharaunda yamambotandi vachichingamidza vaSmart, avo vakadzoka vachitungamirirwa nemapurisa nemasoja zvichitevera kupindira kwakaita hurumende yavamunangagwa munyaya iyi. vaSmart vanodai pasina masoja nehurumende yavamunangagwa vangadai vasina kudzoka papurazi ravo.
We now going to go forward. We don't look backward, we look forward. Sumuka farmer, Sumuka community, wese kuita basa mushi to grow crops for chikafu. And we're going to go forward to bring investors here, mari kusumuka store, kusumuka chikolo, kuwaka clinic, wese ii pani vangu.
Mumwe wevaishandira vaSmart vasati vadzingwa papurazi apa, amai Joyce Chimombe, vanoti mwoyo wavo wangu wakasungikana kubva pakadzingwa vaSmart, vachiti vafara zvikuru nekudzoka kwavo papurazi reLesbury.
Inini zvapara zvokufara zviyezvi. Nekuti ndiri munhu ndisina ana baba namai vakafa. Ndanzwa kufara. Ndanzvipokona nechokuita nekuti famba panandi pandiri izvozvi panandi. Ndandichitya vanhu musha kuti chii. Pamwe wacha muri munhu wemurungu. Ndini ndakaiswa mabhuku fondi, ndini ndakaiswa namusisi matanda. Kushanda kwandakaita kare. Ndiri panzvimbo. Kana izvozvi fondi vanondondiziva.
Mutevedzeri wamukuru wechikoro cheLesbury Primary School vaGodwin Chiunya vanoti chikoro chavo icho chakavakwa navaSmart changa chakakuwira pasi zvichitevera kudzingwa kwakanga kwaitwa vaSmart. VaChiunya vanoti vakanga vatowana nzvimbo yekunodzidzisa kune chimwe chikoro chiri kune rimwe dunhu asi havachaendi zvichitevera kudzoka kwakaita vaSmart papurazi ravo.
Ndingati impact yechikoro yanga iripo zvazvashata kuti one takati ne running water, it was no longer there. Takada problem kuti takaita challenge yematoilets akapfuitsika last time muna December because of that rain season. Saka Mrs. Smart vakadzingwa. He has just started completely, I mean, construction of the toilet. There was one gum. Paga zingwa that was started. And Abdul Noah has not completed it. We don't have running water. But I had to work on my toilets. Takadu to Cheram Brahu with about a K from the school. Sakavana Ungar disabled my lessons in Cheram Vura. He works on my toilets.
Mumwe mwana wechikoro anogara mubukure kwamambo Tandi Vimbai Chimombe uyo watakapiwa mvumo yekutaura naye nevabereki vake anoti vana vechikoro vazhinji vakanyora bvunzo dzegrade 7 pachikoro cheLesbury havana kubuda zvakanaka sezvo vainyora bvunzo idzi pfuti dzichirira papurazi ravaSmart.
Prazi roi pangwa parakangotorwa kudzidza kwangu kunetsa pakuti vamwe vabereki vangu vasina mabasa avaita vangu vakangofocus on nepanapa saka pefasina ko anoenda kunoshanda saka vamwe vana vangu vatongogara mamisha vasaende kuchikoro zvakungokunzisa kuti vana kuti musikanzwe kangu wanda wandawo even isusu vacho vanotambirwa sengashande panapa zvinezva kutotomiwa pakuti school fees yacho noyenge akunetsa pakuti mubereki akwanisa kupiwa school fees newe nehama yake inoshanda panapa ma school fees anobhadhwa kuchikoro saka pangotiwo prazi kudzidza kwangu kunetsa kuita zvekungotamburiro zvekungoto hakwanisa kuenda kuchikoro haita sei but havamba sinyesona education yakanyatsananguka pakazonyerofuti magrade 7 paiti vana vari minzemu vachinyora futi dzichirira kunoku ndofunga kuti ndezvimwe zvinhu zvakazokonzisa pane vamwe vana vasazabuda zvakanaka vakanyorawo panapa ndo mashoko andingorinawo chete panyaya zvakaitikawo panapa.
Mwana wavaSmart vaDarren Smart avo vane makore makumi mana ekuberekwa vanoti vachadzosa vashandi vose vaishanda papurazi apa kuti vashandire mhuri dzavo.
Nhasi ameno ndiri kurota here ichipoti here but first ndiri kutenda chaizvo chaizvo His Excellency President Mnangagwa. Ne governor yangu wedu andiniga honorable Monica Mutsang ne minister of lands Mr. Mukoi provincial lands officer ndiye arikubatsira chaiye and Zimbabwe Defence Forces army yacho ndiri kutenda chaizo and pasore mambo ndikutende imimi mambo chaite ne community ndikutende imimi wese ndawapuwa support yakawanda handitika if it was pachirungu kana imimi hakuna if it wasn't for you handidzoki handitika saka ndinozo babu wangu taure nyaya ati first and foremost kuita production kusimudza frazi panapa kusimudza nyika hati majobs andiriga nzara inopera chikoro inosimudza andiriga andirikuona kuona kuti hey ha hatina chikoro maskufi kuti a tirikuona kuti from the primary kwen ku secondary ku university ka kwenda pachikoro andiriga saka iyi nyaya yacho so ndiri kutenda iyi mimi please datenda maida basa agoda chaiva ndiriga Amelo, taro chino, tazoge ere.
Mumwe mugari wemunharaunda yamambo Tandi vaGilbert Mutare vanoti vaSmart vakabirwa zvimwe zvezvinhu zvakanga zvasara papurazi ravo mushure mekunge dzimwe mbatya dzakanyangadika pavakadzingwa papurazi apa.
Wamuzvati wakatora chibage chemurungu, fodya dzemurungu, propati yemurungu, matractors ma inputs angari pano wakatora ese washino wiki kama mwacha kazuwanu kwa haruku mbakwao sumo zaache sikiri mzina utisizoke
Vasmart vanoti vachatotsvaga mari kuti vatange kuita basa papraza apa zvavati zvichabatsirawo mukusimudzirwa kwehupfumi hwenyika vachiti vakarasikirwa nemari yakawanda panguva iyo minda yairarira vasingabvumidzwe kutsika papraza iri sangano rinomirira varimi Commercial Farmers Union of Zimbabwe rinoti varimi vechena vanodarika zvuru zvina vakatorerwa mapraza avo pasi pechirongwa ichi Ndaka mirira Studio 7 kwa Rusate, Jimmy Thomas, Chiripasi.
America inoti yakazvipira kusimudzira madzimai pasi pose mukuru mubazi rezvekusimudzirwa kwehupfumi nezvakatipoteredza uye vari murongi wezvirongwa zvekupanikana yakaenzana pamwe nekusimudzirwa kwevanhukadzi amai Michelle Beckering vanoti munyika zhinji madzimai vanosangana nezvimhinga mipinyi pakuenzaniswa uye kuwaniswa mikana Izvi zvinosanganisira kusawana zvikwereti kana rubatsiro rokutanga mabhizimisi. Nguva dzakawanda vanhukadzi vanoshungurudzwa mumhirishonga yemudzimba kanawo munharaunda dzavanogara. Kushungurudzwa uku kunokanganisa zvakanyanya madzimai vasikana mhuri dzavo uye nzvimbo nenyika dzavanogara. Amai Beckering vanoti kushungurudzwa kwemadzimai kunokanganisa rugare rwenyika, kusimudzirwa kwemadzimai uye kubudirira vachiti ongororo yakaitwa inoratidza kuti kushungurudzwa kwemadzimai kwakadzikisa mari inowanikwa nenyika dzese kana kuti GDP nezvidimbo zvishanu kubva muzana uye kushungurudzwa kwemadzimai kunokanganisa nyaya dzezvemari munyika kupfuura zvinoitwa nehondo. USAID iri kurwisana nokupedza zvese izvi nokuzvidzivirira. Kongiresi inobatsirazve nemari kurwisa kurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera. Kubva 2012, USAID yakabatsira vanhu vakapona mumhirizhonga yemudzimba uye neavo vari munjodzi yekugona kumbunyukidzwa vanopfuura mamiriyoni mashanu. Amai Beckering vanoti madzimai nevasikana vanofanira kudzivirirwa kuitira kuti vasashungurudzwa mudzimba munharaunda dzavanogara uye vanofanira kuwana mukana wokuenda kuchikoro kurapwa pavanenge vachida chiremba uye kuva nemukana wekuita zvavanoda zvinovapa pundutso vakasununguka. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka wande.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zuva reUnity Day.
Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana huku tumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp pa number dinoti 001-202-465-0318.
Sezo nguva yedu ya pera, regaiti mbotarisa misoro ye na uzedu za nasi.
Zimbabwe inocherechedza zuva reUnity Day, vanhu vaine maonero akasiyana siyana.
Hurumende inobvuma kuti dambudziko remari riri kurwadza vanhu vakawanda.
Mumwe murimi wechichena va Robert Smart avo vakange vatorerwa purazi ravo panguva yaitongwa nyika nava Robert Mugabe vanoti vanofara kudzokera kupurazi ravo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana mangwanani na 7 a.m. Ini ndini Evans Zininga.
Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here kuzvirongwa zvedu zvitsva zva 6 a.m. na 2 p.m. Anokoneka ine mufaro ndini tanonoka wande ndiri muWashington DC.